Thank you. twafire chigaro twafire nyika twafire chigaro kuurayana pasina nemhosva vanhu vose vakawanda mambo Yeah.